Kobva kuHarare kusvika kuBulawayo nekuZishavane, mitambo yekaso laga Premier Soccer League iri kuenderera mberi kunyange hazvo Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese. Manika Diamonds, iyo iri kutungamira makundano aya, ichange iri munzira kubva kwaMutare yakananga kumhondorongezi kunosangana neYadha muBaobab Stadium mangwana. Zvakamira zvakadai, Dynamos iri kusimukawo muHarare kuenda kuBulawayo, uko iri kunokweshana neBulawayo Chiefs, iyo iri kungobaka moto yodzima zvekare. Asi murayiridzi wechikwata cheHerentals kumbirai muti wekuziva ari kukumbira vateveri vechikwata chake kuti vauye muNational Sports Stadium neuwandu hwavo mangwana kuzobatsira kukunda Bulawayo City.
Ngavauye wakawanda watipo rutsigiro because ndiro rubetsero rwatinotarisira kubva kwavari. Vakomana vakwanisa kutamba kana ivo vasipo vanodawo kubatsirwa nekuvakurudzira kuti vatange vachitama nyika.
Muti wekuziva anoti haasi kutarisa kuti Bulawayo City iri papi murongwa wePSL asi matambiro echikwata chake.
Tine tarisiro, hatitambi tichiti tinobuda, tinotamba titori netarisiro yekupirini mamiro akaita zvinhu, hatitarise mamwe matemes, tinozvitarisa isusu kusvika tabudirira.
Harare City ine mutambo neFC Platinum kuzvishavane. Mutambo uyo munyori wezvemitambo Tedious Manyepo anoti kugona kunenge kudada inokunda.
Mutambo uyu tinoona kuti uchange wakatiomei asi tinofunga kuti FC Platinum ichakwanisa kubudirira.
Asi Chicken In iyo iri pachinhanho chechipiri iri kutarisira mapoints ese matatu pamutambo wayo neZPC Kariba muLuveve Stadium nesvondo. Zvekare musi mumwe chete apo Triangle nengezi Platinum Stars idzo dzakasonana dziri kusangana zvekare. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Nesvondo, Capes United vs Wawa National Sports Stadium. Cranbourne Bullets vs Black Rhinos Baobab. Tenax vs Highlanders Sakuba. Pari zvino Manika Diamonds ndiyo iri pamusoro petafura yePSL nezvibodzwa asi yakaenzana pamapoints 12 neChicken In. Asi chikwata chatora mukombe uyu hachichakwanisa kutamba muCAF Champions League mushure mekudzingwa kwezvikwata zvemuno makundano eCAF neFIFA kunze kwekunge gakava riri muZifa ragadziriswa nenzira dzinotambirwa neFIFA. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.